mubvunzo wakanaka zvikuru. Pekutanga taingo ramba tichisimbisa nyaya yekuti Wilkins neTony Grove, nekuti izvozvo zvitori zvipatara zvakagara zviri zvekurapa zvirwere zvinotapukirana izvi, mainfectious disease hospitals. Dzimwe infectious disease hospitals dzatinadzo kuNazareta uko Beatrice Road Infectious Disease Hospital. Kwamutare kwangu nechipatara ichocho cheminfectious diseases uye Mugweru, asi zvakanga zvaakutoparara zvipatara izvozvo zviri kumutsiridzwa, kusanganisa kunana Masvingo, Kadoma, Kwekwe. Tiri kudaro nekuti maurban local authorities ndivo vane basa iroro rekumanaja zvirwere zviri infectious, tichibatsirana zvedu isu vecentral government.
Matanho apa amuri kutorawo ekuona kuti mumatunhu ose munyika munenge mane zvipatara zvinokwanisa kunge zvichiongorora utachiwana pamwe nekurapa varwere vecovid-19.
Takanongedzera nzvimbo dzingaite 30 kusanganisa macentral hospital edu, maprovincial hospitals nemadistrict hospitals. Sechirwere zvakare chaibva kunze kwenyika, dzimwe nzvimbo dziri padhuze nemaports of entry and exit edu, maborder. Saka tiri kunyanya kunongedzera nzvimbo idzodzo 30. Asi tinoda zvakare situation yekuti district hospital yega yega iri kukwanisa kutambira varwere vecovid, vachimbowana nzvimbo yekuitwa isolation vozopuudzwa kunzvimbo 30 dzandataura dziyadziya. Asi pari zvino hatisati tanyatsopedza kunongedzera nzvimbo idzodzo nekuda kwokuti maprovincial medical director kana macity health director havasati vapedzeredza tsvakurudzo dzekuona kuti nzvimbo dzedu muprovinsi ino kana mudunhu rino ndedzakati. Saka tichatozopedzeredza kunongedzera nzvimbo idzi chawirirana nevamwe vedu vachionawo zvikwanisiro kuti zvinenge zviripo here.
Zvii zvamuri kuitawo kudzivirira vashandi vemuzvipatara imomo kana vari muboka reutano kubva kuchirwere ichochi kana utachiwana hwecoronavirus?
Sekuziva kwenyu, chirwere chinokwanisa kutapukira kana kune vabati veutano vanenge vachibatsirisa varwere vedu. Saka tinoda kuti nzvimbo idzi dzinge dziri dzakatsarukana, dzakaitwa mainfrastructural upgrades anobvumidza kuti pave ne yatinoti infection prevention and control, uyewo vabati vacho vanenge vachishanda ipapo vange vatrenwa kuti vanyatsoziya kushandisa zvipfeko zvinodziirira utano hwavo nehwevarwere nezvimwe zvakadaro. Saka iprocesi ichiri kupedzeredzwa, asi tatove nenzvimbo dzakawanda dzakukwanisa kurapa.